and one is for Kunja Panels, the same just to change. No good is made as a good to come up with the same parties. But I miss our guard and draw and go in a plan of Tawanda Masure Maro.
Kana tika sakitawo musawira wangafa wakwa ni mbato rawacha misa ni mamwe mapato kunze kwenyika mwanafe kuti izi shatawa ni dhari rezi mwosa sani sasawachi njei rika nataka tarifa kundo di international relations ni mbato hivi ni mamwe matisawira ali kunze kwenyika
kufandi ngati gorila fura hivi shishuya kuno wacha misa wangawa aku Buda kunze kana kumira wachiti inendiri leader wa MPCA ndi nona sikunge wanga waa kugashirwa so kuti ndi leader wa MPCA ndi wanga wachigashirwa kunyeka wanga wachifamba kunyanyanyanya kupamsorupe kuti ndiyo kuma opposition vane man numbers ya ndikati vane gungano rakakura ringa ndori nesu Raka kurisisa, ende wanga wachigashirwa in that capacity ende and wone so kuti judgment ino inga sandura izo so ne kuti vachine gungano iroro mumashure mavo mukatarisa ni zvanga zvichimbotaurwa pakuburikidza nemusangano unonzi Pollard uya uri kubatsira hurumende mukatarisa ini zviri kunzi maambasada mazhinji nedzimwe nyika dzakatikomberedza vari kubvunza kuti tingasviki kupi nePollard kana vachamisa vasipo nokuti ndivo vane gungano guru kumaopposition saka ndichitarisa zvese izvozvo ndinoona sekuti standing yavo chimiro chavo kunze neimpact yavainayo mupolitics dzedu andiri kuona sekuti judgment iyi haina zvizhinji zvaingasanduri kuburikidza neforeign relations dzavachamisa leader weopposition